DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 10 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Urongwa hwekuti pamapharmaceutical industry vaone kuti chii chingagona kuitwa nenyika yeKenya chichibatsira Zimbabwe kuti tigone kuwana mishonga yakasiyana-siyana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi.
Hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa nekoti masho kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurubva vanhu. Chinhu chiri sirias muzosupendiei.
Mauto matatu eZimbabwe National Army atongwera kugara mujeri kwemakore gumi nemashanu pamunhu mushure mekuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti.
Hatina kana dambudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabai election, haisi general election. General election iriko gore rinouya, kune mabai election 29 chete. Saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabai election.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka kuZimbabwe nhasi kubva kuKenya kumusangano wavanoti wanga wakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudyidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. VaMnangagwa vakakurudzira mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta kuti vabatsire Zimbabwe mukubviswa kwezvirango zvayakatemerwa nenyika dzokumadekoero. Nezuro vaKenyatta vakakurudzira nyika dzose kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe vachiti zviri kuzviringa nyika nevanhu veZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongoro enyika nezvekudzidzana nedzimwe nyika amai Lainandlela vaudza Studio 7 vari kuKenya kuti musangano uyu musangano unokosha kunyika dzeKenya neZimbabwe vachiti kudzidzana kwenyika mbiri idzi kuchabatsira nyika nevanhu vemunyika idzi.
Musangano wavari kuita uyu ndokusunganidza ukama pakati penyika yeZimbabwe neKenya zvichibatsanidzira pakutengeserana kwatinoita nenyika yeKenya zvichisanganisirawo zvekare nemainvestment tikatarisa nyika yedu nenyika dzese jekerere dzanga dzakasangana nedambudziko reCovid. Asi tinoona zvekare kuti zvisinei neCovid pane hukama huri pakati penyika yeZimbabwe neKenya. Hukama uhu tikada kuutarisisa hunobvirira kure pakupambwa kwenyika mbiri idzi, uyezve hunoramba huchienderera mberi nokubatsirana mukukura munyaya dzezvekurapa, munyaya dzekare dzetourism dzinove nyaya dzinosunganidza ukama hwenyika mbiri idzi.
Chii chatingatarisira kubva murwendo rwavaMnangagwa kuKenya?
Chikuru chandingati chatingatarisira mukatarisa nyika yedu, nyika iri kusanganidzana nedambudziko rekushaikwa kwemushonga inogona kubetsera vanhu vanenge vachirwara zvirwere zvakasiyana-siyana. chandafari la chikuru pa urungwa wabaitwa wabasanganizana nao urunga wakuti pama pharmaceutical industry waone kuti chii chingagona kuitwa nenyika ye Kenya chichibatira Zimbabwe kuti tigone kuwana mishonga yakasiyana sana. Tikada kutarisisa tichienda kune rumwe rutivi, nyika ye Kenya inonyanyo zemberana nenyika ye India. India inoipa iyo nyika inogadzira mishonga yakasiyana siyana endezve tikada kutarisa zvekare India kana ichitengesera mishonga kunyika yeKenya inouya nemutengo wakadzikira. Naizvozvo tinotarisirawo kuti Zimbabwe ichaona kugona kuwanawo mishonga nenzira yakafanana nezviri kuitwa neKenya. Saka tinoona kuti ukama hweZimbabwe neKenya hukasimbiswa zvikuru, tinogona kubetserekana chaizvo.
Manjera, iyo Zimbabwe chii chaingaitira Kenya mukuchidzana uku?
Tikatarisa panyaya yebilateral trade pakati peZimbabwe neKenya, tinoona kuti Zimbabwe ino exporta zvinhu zvakaita seshuga, tobacco necotton. Zvinove zvinhu zvandingati zvakabata upfumi hweZimbabwe. Hongu zvinhu zvarerekera kune rumwe rudivi zvakonzeresa kuti zvinhu izvi zvanga zvichimbosupplywa neZimbabwe kuKenya zvinge zvadzikira. Tikatarisawo pane nyaya dziri kutinetsa dziri kunetsa nyika dzese, tikataura nyaya yemaweather conditions. Maweather conditions achiri kusangana nawo ari kuita kuti pasi rese rinetsekane, mvura iri kunetsa. Asi zvisinei hazvo, tikatarisa mugore ngati 2020 panofungidzira ipo kuti mari yakabva muKenya ichienda kuZimbabwe inosvika iyo pa 10.68 million US dollars. Inove mari yandingati imari zhinjisa inotogona kunge ichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika yedu yeZimbabwe.
Matongero eZimbabwe nematongero eKenya akasiyana. Sekuona kwenyu, Kenya inofungei pamusoro pemamiriro akaita zvino muZimbabwe?
Zvizhinji chaizvo zvatingafungidzira kuti vanofunga pamusoro pezvo. Tikada kutarisa tichibata kurukuru TV rema human rights, tobva tatarisa zvekare tichibata kurutivi rema sanctions. Zvinove zvimwe zvezvinhu zvataurwa naPresident Emmerson Mnangagwa vakati ivo tanga tichikumbirawo kuti President mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta manga madii kuti taurirawo nenyaya yemasanctions aya. Masanctions aya anove akonzeresa zvinhu zvakawanda kuti zvisange zvichifamba zvakanaka munyika. Hatingarambi tichingochema tichingokumbira nyika, nokuti masanctions tikada kumatarisa chinhu chiri kungoramba chichingobuda panguva imwe neimwe. Naizvozvo ndinoona sokuti akuve nechikumbiro ichocho icho after vabvumirana kuti takusainirana nyaya dzemabilateral ties, takusainirana nyaya dzemabilateral trade dzeinvestment nedzetourism. Zvinhu izvozvo zvakumbirwa navamunangagwa kuti tanga tichikumbirawo kuti muisewo shoko renyu kuti masanctions akatemerwa nyika yeZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe abviswe. Tinoona sokuti idanho rakanaka ratorwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika nezvekuchidzana nedzimwe nyika, amai Laila Ndlela vari parunare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mokuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defense Forces General Court Martial aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlfios Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye 4 Infantry Brigade iri mumasvingo anoti Fortune Dlovu, Rachel Manyanga na Kainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa 5 mwedzi uno mushure mokuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira nachikunguru gore rapera mumasvingo. aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujere mushire mukuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa futi asi izvi zvinonzi nevamwe hazvisi kuratidza sezviri kushanda vaimbova meja muchiuto vajaros mutsekwa vanhu vemutevedzeri wasadyigaro mubato remdct inotungamirwa navadouglas monzora vanoti kunyange hazvo mitongo yakadai ichifanirwa kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
toti isisu idanho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbirongo remauto emuno muzimbabwe kuti vanhu vanotongwa kubvira padanho riri pasipasi kusvikira vasvika kugeneral court martial saka prosesi iyoyo danho rakatorwa iroro riri pamutemo zvikuru rakatedzerwa nezvazvo chinhu chiri kutitsamwisa chiri kutisuwisa ndechekuti hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekupa nekurubha vanhu chinhu chiri siriyasi musosaiti medu saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitopeka sei izvozvo zvinomiswa sei
saka zvii zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa
chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrainwa nedisipline aakutanga kureidha nekurobha vanhu tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo asi izvozvo zvega hazvisirizvo pazvinofanira kuguma zvinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndecheurombohu waita sei kubva wasvika ipapo unogadziriswa sei chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining neretraining nekuti ndo panobva discipline chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita macitizens emunyika nerespect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudifendwa macitizens haikona kuataka macitizens
asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe pane inonguva vamutsekwa
chinonesa ndechekuti muzimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa chekutanga kwajonga ndechekuti panofanira kugashirwa kuadhimitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe panofanirazve kubvumiranwa kuti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzimbabwe chinhu chinofanira kuitika kuti zvinhu zviite improve
asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa nezimbabwe national army achidzora unhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzodzo nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedzako mauto nemapurisa
misikanzwa yese haiperi nekurohwa neshamo
vaimbove meja muchiuto vajiles mutsekwa vanhu vemutevedzeri wasadyigaro mubato remdct inotungamirirwa navadouglas monzora vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 MDCT inotungamirwa navadouglas monzora yakatadza kuita musangano wayo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu nunurai jena anotipa nyaya inotevera
vamonzora ava vaifanirwa kutaura pamusangano uyu vakazoitira musangano wavo pamba peimwe nhengo yebato ravo vawiri nyambe mumusha unogara weruzhinji wecoldstream vamonzora vakati vakatadza kuitira musangano wavo muchinoi hoo nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemashoko emusangano uyu sezvo dzimwe nhengo dzavo dzainge dzisisavhire kuti musangano uchiriko here kana kuti kwete vamonzora vakati chimwe chakaita kuti vasaitire musangano wavo muhoro inyaya yekuti vainge vave kutyira upenyu hwavo sezvo nhengo dzebato rezanu pf necitizen coalition for change kana kuti triple c dzainge dzichimbe mbeya mbeya pedyo nepavaida kuitira musangano wavo
hatina kuzokwanisa kuita public meeting yatakatida kuita nepamusaka pekuti pakapane maissues pakapane maissues esecurity maona vanhu vezano PF vachitenderera paya vanhu vetriple C vanga vachitenderera isu hatikuda kuitwa drone in nyaya yeviolence
pane kuti misangano yavo iri kuenda vanhu vashoma zvichienzaniswa nemamwe mapato vamonzora vakati bato ravo riri kuenda kunzvimbo dzine sarudzo dzemabyelection chete kwete kufamba nyika yose sezviri kuita mamwe mapato
hatina kana dambudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabai election haisi general election general election iriko gore rinouya kune mabai election 29 chete saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabai election tiri interested seMDC tiri interested nekuziva vanhu vachavhota kwete kuti vanhu vauye kubva kuZimbabwe yese mativi mana ese kuuya kuwadi 4 chinoi
vamonzura vakati vakazopedzisira vaita musangano nenhengo dzavo vachironga mafambisiro avachaita nyaya dzekutsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo munzvimbo dzose dzine sarudzo uye kuronga musangano wavo mukuru uri kuitwa muHarare kuZimbabwe Grounds nesvondo
tanga chitaura nevatungamiri vekuno kuchinoi nemashonaland west nenyaya dzemabai elections ari kuitika musiwa 26 tanga chitaura nenyaya yokuti mapolling agents edu zvinenge zvakamira sei uyezve support candidate support yachapa kumacandidates edu yakamira sei ndo chinhu chekutanga chechipiri tanga tichitaura nenyaya yestar rally yedu yatiri kuita kuZimbabwe Grounds musiwa 13 March musiwe Sunday saka tachikurukura
atabvunza nhengo dzetriple C kuti sei dzainge dzichimbeya mbeya pedyo nepaida kuitirwa musangano neMDCT nhengo iri kukwikwidza muward 2 muzvari Patricia Chibaya vakati vainge vasingazive nezvemusangano uyu uye vaifamba muwadhi mavo
inini ndasikatombozvizivawo kuti vanotori nefaction paurini inini wadhi ndiyo yawadhi yandiri kumiriwo yandirikukwidza saka nini ndinotofambawo ndichiitwa visibility yangu ndichitukuta dotdo ndichiwana mafly ndasikatombozivawo kuti vaneprogram
studio 7 yakatadza kubata nhengo yezanu PF iri kukwikwidza muwadhi umu vayasini yasini sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday mune nyaya inoti hurumende inokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vasiye motikari dzavo kumba asi vashandise mabhazi eZupco kuti vasaremerwa nemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari iyo iri kuramba ichikwira vachitaura nevatori venhau nezuro gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakati vanhu vanofanirwa kushandisa mabhazi eZupco panzendo dzavo nekuenda kubasa muNewsday makare nhengo dzeparamende dzinokurudzira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti vaone kuti vatori venhau vanoshanda nekugara zvakanaka sezvo vachiita basa rinokosha ivo vasina kugara zvakanaka yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
makadi mugoma wande namugoma yajonga nevamwe vose vashamarari zvokwadi ndada kuti ndiwe kuti nepolitical violence iri kuitika muZimbabwe ko iyo Pollard yakanga ichingogara matare vaigadzira chii chavaigadzira kwanika vatengera nemota ikeno vanhu vaakungorohwa vaakungourawa chii chavaigadzira handioni betsero yavakaita ini yekuti Pollard ineusi paku vakungotambisa mari dzenyika kutambisa mari dzenyika vanhu vachitambura kudai nekutengerana mota kuvharana vana vezimbabwe vasadero mani ndinotenda hangu ndini mafuka
mamukazei pastudio 7 apo pasho nijava uyo ngaadzoke kunyika kwake uyo ngaarege kuda kuzviita anotizira kuamerica iye achivhiringidza zvinhu muno ndiye unokurudzira kurova kwevanhu zimbabwe pasho njavha uyo ngabve ngabve ikoko bepero ngarisainiwe vacho njava dzoke hatimudi ikoko ndiye mhondi yezanupiyo inotungamira mazvirugwi
Wadi pa studio 7 ana kumachonga kwakadi 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 raya kunokurimbo usao naimi ana mukomachonga we studio 7 inongepere kuti inofana chokwadi makadi boda maboda ose avhurwa ko iri boda rebed bridge rakatangovharwa wani ziko zvirwitike kuvasi pana afunga kuti bira mari kana yapunanga gonye kovhurai ka boda mosva yedu ndei Mwoti shuwa kuenda kumusha topata na marezi kusika ma 2,000 kuya kuna kusawa tu ma 3,000 Shino budo uwerizu marezi akawanda kundaka ma 2,000 randu ma 3,000 randu kufraika boda amnanga kwa uye Tingo pindu wama pindu ataita kuna akabayu wango kudita kadirake Dope parese tifuke direkofi kira mwore warnazo arno shanda mwote sebe ente jakuta awasiro kuda ujirawa numari mahara bepero ende kurusha nisoma paeseki wanajungo badarana papota mununga abuli tekati kutaka bayo wajena mba kukwati
halo halo pa studio 7 ni David pa Johan Speaker apu nukumbirao kutindi kwazi se urumano zi Douglas Monzora alipa harari apu Kiripo parare papo ndokumbirawo mundi kwazisirewo vakomichi ripapo futi ndozoda kwazisa uyu musikana ari pa blues musikana ari pa blues uyu maikupe kumbiro ve studio 7 mwafarisiro vanhava mundi farisiro vanhava nekambo kapacheso Kanonzi mai utangire iko musindo Tapedza zvangu ndini diva pa what's big apu
Makadi pa studio 7 kune vamwe vanhu vari muhurumende vanoita basa rokunyepera macitizen ezimbabwe vana vezimbabwe vakafanana na taungandoro Agnes Mahomba Priscilla Chikumba vanhu ivava vakafa hei vanhu vatokaba rato vadambudziko ravane nyika here ukatara vana taungana ndoro unengachitaura zvekuti kwahei pavana vari kubahoni COVID-19 chinotifadza hapana akafa ko kana vakazotanga kufa odi unoda kuzoona zvinhu zvashata unenge achingoti ha zvinhu zvakanaka achingotaura sokuti hazivi zvaanoita vana Agnes Mahomba kuchingoi tiri kungomhanya-mhanya ivo vana Priscilla Chigumba kuchihati kutoisaichi vanhu vokuvhota kunzvimbo dzimwe dzakawanda hakuna kana vanhu havambozivi kuti kuri kurejistiwa kuvhota nanhasi kushati ivo basa ravo vevachishandira kupi vanhu ivava
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Bazi reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika reDepartment of Defense raramba kutambira ndege dzehondo dzerudzi rweMiG-29 dzaranga rapiwa nenyika yePoland kuti dziendeswe kuUkraine uko nyika iyi iri pakati pehondo neRussia. Poland yakanga yati ichapa America ndege idzi kuti idziendese kuUkraine asi ichiti America igopawo Poland ndege dzayo dzakashandiswa uye dzinogona kuita basa rimwe chete iri. Asi America inoti haikwanisi kutambira ndege idzi nekuti America nenyika dzesangano North Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO hadzifanirwi kuonekwa sedzatanga kurwisana neRussia. Tabata vanongorora zvematongoro enyika vajen moyo kuti vatiudze zvizhinji.
Maonero angu ndekuti pane zvinhu zviviri panapa. Chekutanga ndechekuti America ne NATO vari kutraya kusaonekwa kunge vari kupindira hondo iyi senato directly vachi kuti varwisane ne Russia. Vari kutraya kuprevent that because Russia tezvitoziva kuti inuclear power and munhu wavari kudhila naye uyu Putin njere dzake right now hadzisi kunyatsonzwisisika kuti munhu anogona kutungidza manuclear kukapa vanhu vakawanda. So vari kutraya kupreventa direct confrontation in the hope yekuti vanogona kunegotiata naye kuti withdraw matroops ake.
Saka nyaya iri kuitika nemajetsi aya ndeipiko nhaye vamoyo?
Nyaya iri kuitika nemajetsi aya ekupoland ndeyekuti Poland iwo yavhuma kuti ndobatsira remajetsi aya asi hatisi kuda kuti majetsi aya asimuke from kunyika kwedu because then that means kuti Putin anozoti iPoland yakaita se yakabatsira nemafighter jets aya then yobva yaita direct enemy yekuda kurwisa Poland. Saka Poland yanga suggesta kuti majets aya mafighter jets angaende kuGermany and then maAmericans overona nzira yekuti anoasvitsa sei kuUkraine kuti abatsire maUkrainians. So panapa ndo pane bongozodzo rekuti America iri kuti akasimuka from Germany then again that means kuti NATO yaita sei yapindira hondo iyi and so right now ndo pane dilemma.
Vamoyo, chii chiri kuitika apa? Ichafambiswa sei nyaya iyi?
Maonero angu ndeyekuti Poland inebva yeUkraine mafighter jets aya mapilots anodii kuenda pinga muPoland oona nzira yekuti anoatora sei achidzokera nawo kuUkraine versus kuti aendeswe kuGermany uku then zvozoita conflict yacho but I guess hazvakaoma ndozvandinotaure.
Munofunga kuti America ichata sei apa?
America iyo iri kuhopa kuti masanctions aaisa aya even aaiswa nhasi ekubhana oil nenatural gas inobva kuRussia kutiuye kustates kuti mapressure yairi kuisa economically ichafosa Russia kuti ichinje maitiro idzosere masoja ayo but again even latest sanction yeoil handioni kuti inogona inoaffecta Russia zvakanyanyisisa because US haiimporti oil yakawanda kubva kuRussia. MaEuropean countries ndio anodependa neoil inobva kuRussia and maEuropean countries aya ari reluctant kuti vabhane maimports eoil from Russia because it's winter right now and they are dependent on mafuta iwawo anobva kuRussia. So nyaya yacho iri complicated but at the end of the day tikaona macasualties vanhu vazhinji vachirwa takutanga kuona pressure inobva macitizens of the world vachiti hamungaregerewo vanhu vachiurayiwa zvakadai muchingoti hamusi kuda kupindira because muri NATO so hamuda kuti kufe vanhu vangani.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi. Mauto matatu eZimbabwe National Army atongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanika aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.